zvikoro zvakaaffectwa in a very big way. Pane zvikoro zvakatopfanyika mabuilding, pane zvikoro zvine magrounds akatorwa nemvura, pane vana vakatorwawo nemvura, pane vabereki vakatorwa nemvura, koita varairidzi nemahedmaster vanova vakafawo nemvura ikoko. Kureva izvokuti impact muarea imomo muzvikoro ihombe zvakanyanya, nekuti tikaongorora mukamandirakisa zvikuru fanika zvakaitira kunana St Charles Luwanga, kuti pachikoro pakaita dombo rakatopwanya dining hall, rikatopwanya munoravana vechikoro, pakafa vakomana vairi nagadi. Kureva izvokuti even kuti ngatiti zvikoro ngazvikondinye mangwana, mamemories nepsychological impact pavana vomunharaunda vanodzidza pazvikoro avo ihombe zvakanyanya, nekuti mukatarisa zvikoro zvese zvakaitika kuti pasouth down pakafa ticha, pamafumise pakafa headmaster, totarisa zvakare kuti pakushinga primary pakafa vana, pakafa vabereki, padzingire primary kuchimani mani pari kuti pakafawo head. Kureva izvo kuti munharaunda yechipinde chimani mani education sector yakaakuitwa zvakanyanya.
Tongwa kuti muzvikoro zvakati kuti vana vanga vakavharirwa nevamwe vakuwara nezvimwe zvakadaro, mambudzwawo kuti vakwanisa here kunge vachiwana rubatsiro vana nevarayiridzi vanga vakavharirwa munzvimbo dzavo?
Hongu zviri kuratidza kuti vana vari kufamba. Inini ndinoziva nekuti macontact persons angu ariko ari kutaura kuti vana vanga vari muzvikoro izvozvo vemaboarding school, vamwe vacho vakwanisa kufamba, vamwe vari kutotakurwa vari kuendeswa kwamutare. Hongu vana ava vana vakaenda through a lot of psychological trauma isingatomboiti, nekuti vakatarisana nemitumbi yeishamwari dzavo nevamwe vana vaidzidza navo for 2-3 days vasingazivi kuti vobatsira sei. Zvorovati kune vana ava vanotoda psychological assistance hombe, zvinogona kuvaafecta kusvika vatosvika kuita harawa. Kureva kuti vana ava vari kutoda kubatsirwa zvakanyanya. Kureva kuti vana vanotoda kutogarwa navo pasi vakwanise kudzidziswa kuti haiwa vari nangu zvinoitika. Zvaitika, ngatikwanise kuvadzora mundangariro dziri pfungwa dzakanaka.
Imiwo sesangano reptuz zvii zvamuri kuitawo mukubatsirawo?
Chekutanga ndechekuti chatagona kuita ndechekuramba tichingoramba tichingoyeuchidza vanhu kuti vana vari ungo vari kuda rubatsiro. Tikutarisirawo kuti tichabatsira zvakanyanya parufu dzevarairidzi vafa ava, tikuedzawo kuunganidza mari kuvarairidzi vemamembers eptuz across the country. Tati ngavatipe zvavanogona kutipa, atipa chingwa, atipa akabhereupfu, atipa matii, atipa shuga, atipa mbatya, atipa magumbezi, tikwanise kuendesawo mudeme mudeme irikuitwa nevana vezimbabwe, tikwanise kuti mhuri idzodzi dzikutambura dzirarama.